Zvakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina kunyana 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vari kudzidzira kuita varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Nhengo yeArtus mudunhu reMasvingo yakambosungwa yakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi yoronga kuendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nevamwe vakuru vemapurisa. Indwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 4551. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe zvine makumi masere nevatatu kana kuti 127,083. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,892,137. Vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitatu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 1,963,058. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vari kuita zvidzidzo zvekuva varayiridzi vari kukumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emmerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati he's a listening president, munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere semastudents kuti tiwane kudzidza, because future ndiyedu mayouth, tiri kugadzira future yedu nefuture inotevera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa, uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongo vane mubvunzo wekuti saka tichasvika rini, tichigara panze tichaita sei, nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anoti ndokwanisa kuwana mari nokukasika. Asi tinokwanisa kuwana shoma. Asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara, haupindi mukati.
Vaino kumusasu Vanove trustee we cost vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti college iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Chizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei? Vakaomerwa. Zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana maresults avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvezvi inogona kunetsa. Saka tenge chitokumbirawo na kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana vaita se vonyora mazama avo. O else vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana mari results pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma. Wanzi ya ushanyura saa.
Kunyange hazo urumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza. Vakuru vakuru vemakoreji aya varikuramba izvi. Uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. Vasteven Marshall Mariwo avo vari mukomiti yecost vaudza Studio 7 kuti vachaidza naposti pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita secost tiroda kuvareta kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadharai uye tikwanise kupedza kumakosi zedu atirikuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regatigoita look into it. Normally my payment plans they are a normal way of running universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarify atoona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Kwachakaisvika ikoko vakatudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa school fees zvinhu zvinongotaurwa in politics hazvisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fees yake yakakwana ozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Amai Shila chisiri munhu vanove munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai mudunhu remasvingo. Musangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanoti vari kuronga kuendesa kumatare kuti varipwe gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nevamwe vakuru vemapurisa mushure mekunge vasungwa vachiratidzira gore rapera ndokutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi. Asi mutongo uyu nekuwanikwa kwavo vaine mhosva zvakasendekwa parutivi nedare repamusoro reHigh Court neZuro. Amai chisiri munhu vanoti kusungwa kwavo kwakavashungurudza zvikuru ivo nemhuri yavo. Vakasungwa mushure mekuratidzira pamahofisi edzidzo pamucheke kumasvingo musi wa22 chikumi gore rapera vachitsutsumwa nemari dziri kutambiriswa varayiridzi. Hatina kukwanisa kubata vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai chisiri munhu.
Kutaura chokwadi izvozvizvi handisi kukwanisa. Handisi kukwanisa nemufaro nokuti unoziva kugara muusungwa. Chinhu chinorema ende uri muusungwa une mhosva yaunoziva kuti handina mhosva asi uchingova muusungwa. Mufaro wandinawo pari zvino wakawandisa.
Asi kubvira zvamakaburitswa muusungwa makakwanisa here kudzokera kubasa zvakanaka pasina matambudziko amakasangana nawo kubva kubazi rezvedzidzo?
Matambudziko ndakasangana neakawandisa nekuti handiti unoziva mareporting conditions angu. Ndanga ndichizi ndinofanira kunoreporta every Friday kupolisi. Saka unoziva uku uri kubasa, saka vari kubasa vangavopedzisira vasisandinzwisisi. Saka zvanga zvichinetsa zvichiunza futi mafinancial constraints mari dzacho kufamba nokuti kwandinoshandira nekwandinoreporta every Friday. Ndaito buda mari akawanda mwezi wakufamba kwa mazuwa nukuru kudura. Saka ndai buda mari akawanda. Lati kushunguru ziga. Kwa cho kwa kanga kusina kupera kula mba uchungu wa mku shunguru ziga. Uchungu enda. Uchungu no shunguru zwa. Uchi ingo no jokira. Uchungu no reporta. Saka zanga zili zili zanga zili. Sina kundi tira zwaka. Naka zwa sina kundi pa mfaro blasi kusa ziva. Kusira mangu anarangu raga mira sui. Andina zanga nchi kwanisa kuplana. Saka upenyu wangu chai uwaka istedi kazi singa mbire.
Pani matano ira mchatorira uwa mwache iwa waka kuyende sai kumatare mchizo pezira masungu.
Ndino wana so kuti chii uone kuti mchemu watere zewa. Ndugu enda kuno wana kutarangu mangwana. Chukuda kuto tanga kuti chii ishande na izo zo kutanga mangwana. Saka ndita enda kuno wana kutita mangwana. Kuto tanga kuto weka na kuto shanda ni nyaya iyo. Mangwana tuona kuti zvoito zvifambisa sei.
Tichitarisa nguva yamakapedza muri muusungwa zvinhu zvanga zvakamira sei zvii zvamunorangarira?
Ndakasangana nenguva inorwadza. Ndakasangana nematambudziko akawandisa pandanga ndiri muusungwa. Ndakarwara ndiripo. Dzimwe nguva ndaka ndichitadza kana kuti ndirapiwe zvaiyenderana nezvandainzwa. Upenyu hwangu chaihwo hwakakanganisika. Mhuri yangu chaiwo hazvina kuita zvakanaka. Ndinotirangarira mwana wangu mukuru akatosvika pakutadza pamuviri. Saka zvinhu zvinoramba zvindishungurudza nokuti dambudziko rangu iri rakazosvika pakubata kunyange nevana vangu.
Asi pakurwira kodzero dzenyu zvakakudzorerai kumashure here? Muchiri makasimba here kana kuti mamboti aiwa rega ndimbomira pari zvino?
Izvi hazvina kundidzorera kumashure. Zvakatondisimbisa.
Amai Shila chisiri munhu vanove munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mudunhu remasvingo musangano revadzidzisi vekumaruva reAtuzi vari parunare kumasvingo kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harina kufara nemutongo wakapiwa nechipiri nedare repamusoro reHigh Court iro rakaramba kunzwa nechimbi chimbi nyaya yakanga yakwidzwa nesangano iri richida kuti dare iri rimise vashandirwi kusanganisira hurumende kurambidza vashandi vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kupinda pamabasa. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti nyaya yavakanga vakwidza kudare inyaya yakakosha kwazvo sezvo ichibata vashandi vakawanda munyika. Vachiti dare raifanirwa kutora mukana uyu roziya nyaya iyi kuti zvibude pachena kana vashandi vasina nyaya kana kuti makambani ari kutyora kodzero dzevashandi. Vachiramba kunzwa nyaya iyi, mutongi wedare reHigh Court Justice Emilia Muchawa vakati vakaona kuti ZCTU yakakundikana kuendesa nyaya yayo kudare panguva yayaifanirwa kunge yakaendesa mumwedzi waChikumi apo mamwe makambani akadzika mutemo uyu. Mubatanidzwa weZCTU une masangano evashandi 35 uye unomirira nhengo zviuru zana nemakumi masere nezvipfumbamwe. VaMutasa vanoti iye zvino vamirira kunzwa kubva kugweta ravo muzvinafundo Lovemo Madruku kuti votora matano api kuenda mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatina kufara nomutongo wakapiwa kudare guru renyika reHigh Court panyaya yedu yatirikuona kuti nyaya yakakosha kwazvo, nokuti tinoona kuti nyaya iyi inyaya iri kubata vanhu vakawanda chaizvo munyika. Saka kuona kwedu dare raifanira kutora mukana iwoyu kuti zveye nyaya iyi zvibude pachena. Kana vashandi vasina nyaya, toziva toonazve kuti vashandi tinovabatsira sei nekuvadzidzisa sei pamusoro pomutemo. Kanawo vashandi vaine nyaya ine udzamu, zvozikana vashandi vari kumbunyikidzwa namakambani, voregera kuramba vachimbunyikidzwa nokuti mutemo unenge wabudiswa pachena. Saka tine kunyunyuta pamusoro pemutongo wakabuda wekuti wasiya vanhu vasingazive kuti mutemo wenyika ndeupi.
Ko zvakataurwa nemutongi zvekuti nyaya yenyu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika munozvitambira sei?
Zvokunzi nyaya yedu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika, isu hatina kuzvitenda nokuti inyaya yekubata makambani akawanda, vashandi vakawanda. Isu hatigoni kungomuka totoenda kumatare. Tinewo zvatinofanira kuita zvekuunganidzana tichidzeya nyaya idzodzo. Saka mazuva anenge achitofamba nenguva yacho takaenda kudare, tinoona kuti inguva isina kunyanya kureba kubva patatanga kuziya nyaya idzi. Saka tiri kunyunyuta nechinhu ichocho.
Saka matanho api hama akutora kuenda mberi?
Takamirira gweta redu vamadhuku kuti vaongorore judgment iyoyo. Kana vaiongorora votizivisa kuti tinoenda sei mberi, tozogarawo matare isu seZimbabwe Congress of Trade Unions toona kuti pane zvataziviswa navamadhuku tingatora zvipi.
Zvinosiya papi nyaya yekodzero dzemushandi vamutasa?
Izvi zvasiya mushandi asina pekuhwanda, asina kodzero, zvangofanana nekumbunyikidzwa kwaingoitawo vashandi tisati taona rusununguko kuti munhu mumwe neumwe anoshandirwa anenge achiita zvaanoda.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vari parunhare muHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reDaily News rine musoro wenhau unoti vakari vahondo yerusununguko vari kuronga kubvutira mudzimai wevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, mamwe mapurazi vachivati vane mapurazi anodarika 20. Bepa naure Sunday News rine musoro wenhau unoti nyika 11 ndidzo dzichange dzichiratidza zvigadzirwa zvadzo gore rino kuZimbabwe International Trade Fair. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaAriel Henry vadzinga basa mumwe muchuchisi anga achida kuvapomera mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwevaive mutungamiri wenyika yeHaiti vaJovenel Moise muna Chikunguru. VaMoise vakapfurwa ndokufa varumba mavo. Sarudzo yeRunoff yekugadzirira sarudzo yekutsvaga meya weguta rekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica reBoston yakasiya vakwikwidzi vave madzimai maviri asiri echichena, zvave kureva kuti meya weguta iri achasarudzwa achange asiri muchena kekutanga mumakore angada kusvika 200. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei vajonga kandimire ndibvumirewo ndimbotaura nechekwedu neruzivo rwedu rwuwane kunzwa kuti chii chiri kuitika. Mpfuka munjani Mashaka kwakunomeka kona nekunyamusana mina ningenile kwala ka Studio 7 nika ndivulavula. Mhaka ya kulukumba loyi va ku manzora ni kombela mi swi twisisa kulukumba loyi a nga na lomanga ya kona, kulukumba loyi a nga na lexi a xi tivaku a xi endlaku, kulukumba loyi a ti rhandzela mali leyi a nga ku fidiweni ZANU-PF a ka onhetela tawa kumbe bato hi xixona ra hina ra MDC hi nga MDC Alliance irhangeli loko hi kulukumba ku Nelson Jamisa hi yena munhu wa yi-one a to kota ku pfuna kumbe ku rhangela tiko lera hina ri humelela. Se a hi yeni kweni ya register ku vota 2023 hi kota ku humesa makhamba lawa va Mnangagwa na group ya yena ya ZANU-PF hi karhele swinene. Na tanihi machangana a yi le ku tekeliweni nhlokweni lomutikweni, a hi tivika no ku va hi va hi ri kona hikwalaho ka ZANU-PF nyana ya leyi.
Makadiva Shamarari vepa Studio 7. Ndonzi Benjamin, ndiri kunyika yeSouth Africa kuNewcastle. Ndinofarawo mukaisa audio yangu, ndanzwa nokuisa maaudio asi haapureyiwi. Ndinoshamisika nevamugwadi vari kubvudziwa kunzi charamba haana here mashoko aakataura akaipa kuburikidza nemutungamiriri akagadzwa patsva anovai akakunda vaHichilema vokuZambia. Asi muri kutovawo vachitosadharara kuita sokuti vacharamba havana mashoko avakaipa avakataura. Zvino tikadaro tingatosvikepi munhu achinzi akaita zvakaipa pamedia womurambira? Ndochokwadi chatiri kutsvaka. Zvinodiwa tichitevedzera zvedhemokirasi. Zvino utongi hwacho kana tichiti anenge aita chakaipa onzi hapana chaakataura chakanaka, anyika yacho haitongeki. Tinongokurudzira kuti vanhu vandeitovhota. Muri kuona zviri kuitika izvi. Vese vechidiki handeitoregista kuvhota vasina zvitupa mukana wava kuvhugwa uyu. UNICEF urongwa hweUNICEF hurikutenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ngatimukirei tichienda kana ichinzi vari kuuya nenguva dzakati, kuitira paya pavanozoda kulimita nguva, tiwanikwe tatorawo zvitupa ipapo, tinogona kuvhota tiwane chenji munyika. Ndatendamo kana mukapureya audio yangu iyo.
Ndoda kutaurawo nyaya yamavhima. Mavhima unoti takawedzera vanhu ne70% salary. 70% yechi? 70% yetu dollars inoti pane mari iriko. Pana zvakawedzera.
Mangwanani, mangwanani paskidio 7 apo. Izvaitaurwa naMogeni Komichi kuti isusu hatina utsinya, hatina chakati chakati. Apa zvabudisa pachena zvega. Ambobvunza kuti hamune utsinya, ambobvunza kuti mune utsinya ndiani kana kuti hamuna utsinya. Saka watobuda wega kutaura kuti mutori neutsinya, izvi zvamuri kuita chi? MPs nepacouncillors ADC Alliance. Zvatobuda pachena zvega kuratidza kuti mune utsinya kubudikidza nezanupiefu iri kuvashandisa.
Vateereri veStudio 7 navabati vemushina vana mukoma Jonga, makadi zvenyu kuAmerica kwamuriwo ikoko kumafuro manyoro uko. Uyo murume unonzi Tafadzwa Mugwadu uyo hazivi zvaanotaura murume uyo. Apa ichokwadi iye uri kuramba kuti ZANUPF iri kutuka mumiriri weZambia munyuwani. Nokuti vana Mugwadi ndo vamwe vachona ivavo, iko zvino ari kuramba sei? VaGeorge Jaramba vakatombomutuka but iye ari kuramba Mugwadi. ZANUPF inonyatsoziva kutoti mukuru weZambia uyo munhu anowirana neMDC Alliance iyo yavachamisa iyo yatoda zvidisi tiri kuno kuSouth Africa. Kuvhota tiri kuuya zvine mutsindo chaiko chaiko, hatisi kutombozodzokera shure. Vatibise huri wapinda muZimbabwe. Mugwadi unoramba kuti vanhu ivava havana huri but unoziva kuti vanhu havane huri hwakatokurisa. Mugwadi uyo unoenda achinzi munhu anotokwanisa kunyorera tsamba ndine nhamba dzakika. Munhu asina kudzidza Mugwadi wekuchee nechikoro changu chaanacho Mugwadi handibo muverengi. Ndinodawo nzvimbo yake iyo ndiri kuMDC Alliance. Achamisa chete chete 2023.
President chamisa oye, makadi vashamarari weStudio 7. Mufaro kukwazisai mangwanana akadai, tingotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi maringe nenyika yeZimbabwe. Aiwa, ndichingoti president vachamisa mazunza majenandora endebvu. Makanyarara zvenyu, munhu anenge achingopa muromo pakangonzi chamisa chamisa. Panzvimbo yekuti ana Monzura varwisane naMnangagwa vakurwisana nemi vachamisa. Aiwa, mazezesa mazezesa vachamisa. Nyango mukasakambena zvenyu tinemi vachamisa tinemi. Aiwa, 2023 come. Monzura hurume hauna kana dhoro kuwesta time. Utengwa zvako muchipedza mari yenyika uchitengwa kunzi paradza vachamisa. Nyakude mukaburisa makanzuro ese mukasara musina vatichadzosera vetinoda. Haufu wakaona chinhu iwe. Ndatenda.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchiriudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavhuna vedunhu reCalifornia muno muAmerica vaGavin Newsom vebato riri kutonga reDemocratic Party vakapona musarudzo yekuda kuti vadzingwe basa mushure mekunge vakwanisa kuwana mavhoti akawanda akaita kuti varambe vari pabasa. Sarudzo iyi yakaitwa zvichitevera kutsamwa kwenhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party mudunhu iri, idzo dzakasamwiswa nemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 yakadzikwa navaNewsom, inosanganisira kumbovharwa kwezvikoro nemamwe mabhizimusi madiki akaita senzvimbo dzekudyira nedzekunwira. Mumwe vaikwikwidzana navaNewsom vaLarry Elder vebato reRepublican Party vakati mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 yakaita sekupfeka zvivharangozi kana kuti mamaski pamwe nekubayiwa nhomba zvinofanirwa kuitwa nemunhu nekuda kwake, kwete kumanikidzwa nevezvematongerwo enyika. Urongwa hwekudzinga gavhuna hausi hutsva mudunhu reCalifornia. Muna 2003 vaive gavhuna vari zvakare vebato reDemocratic Party vaGray Davis vakabviswa musarudzo yakapinza mutambi wemafirimu ane mukurumbira vaArnold Schwarzenegger. vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vanoti kukunda kwavanyuswa mucherechedzo wekuti vanhu vemudunhu reCalifornia vari kufarira zviri kuitwa nagavhuna vavo.
Tinoona kuti vanhu vanovhota mudunhu reCalifornia vari kufarira gavhuna wavo anova iye mudemokrati nezvaari kuita. Saka zvinoti inonzira izvozvo kuti kana kaita purezidendi varipo pachigaro vanoonaiwo kuti mapolisi zvavo ari kufarirwa nevanhu, nekuti gavhuna wavo akusarudzwa nevanhu pachena kuti vanhu vari kuti akaikuchiita matara muri kuita iroro rakanaka. Saka zvinofadza izvozvo kuziva kuti zvino zvevanhu zviri kuitwa uye zviri kutedzerwa muCalifornia.
Tinoona kuti vakanga vachida kuti vanyuse muvabviswe pachigaro vanga vachinyunyuta nenyaya dzemitemo yavanoti yakaomeswa yekudzivirira kuparada kwaCovid-19 nezvimwe zvakadaro. Tingati here zvichemo zvavo izvozvo zvazviri zvichemo zvine udzamu kana kuti yanga iri nyaya yekungoda kuvabvisa nekuti ndevebato reDemocratic Party?
Musarudzo ichauya mazuva makore ari kupera kana kuti gore rinouya, zvaizonzi muri kuona vanhu vari kuita zvakashata saka vabva pachigaro. Handifunge kuti dzakabvine kodzero va iri ino yakadzikama yekuti wabviswe pachigaro, asi kwakuda kuti vanhasende kubvisa pachigaro gavhena akasarudzwa nemadhemokrati. Saka zvakundikana izvozvo, uye vanhu vari kufara nekuti vari kuona kuti zvino zvevanhu zviri kunyanya kuitwa muCalifornia.
Tichiona kuti aka akasike kutanga kuti mudunhu umu munge muchiitwa iyo yavanoti recall vote kana kudzingwa kwagavhuna, sarudzo yekudzinga gavhuna, ichii chinoita kuti zvisimbirirwe muCalifornia imomo?
California vanoisimbirira nekuti vanogona kuda vachishandisa kuti vanonga vachiita test the waters kuda kuona kuti zviri kufamba sei, vanhu vari kufarira here mutungamiriri aripo. Saka nzira yekuda kuona kuti mutungamiriri ari pachigaro wari kudiwa here vanochenda kuna gavhena wacho kunyanya California, nekuti ndo takagona zvichiitika mumashure uku. Saka vanhu ndiri kufungidzira kuti maRepublicans anga achida kuona kuti madhemokrats ane wadzigiri wakawanda here. Zvinaiwa tazviona kuti madhemokrats ari kudzigirwa chaizvo zvakazara mudunhu reCalifornia.
Izvi zvinosiya papi iwo gavhuna Newsom nemabatiro avanga vachiita basa?
Zvinovapa manyukunyuku, zvinovapa manyamuwiti, zvinovapa dzenze, zvinovapa iwo kuti vaone kuti vane confidence mune zvavari kuita, nekuti ndozviri kudiwa nevanhu, kuda kuti vanhu vararame, vanhu vapore, vanhu vapone kubva mudenda iri recovid-19. Saka tinoona kuti gavhena varipo vanenge vachiona kuti basa ravari kuita riri kudiwa nevanhu, nekuti vasarudzwa zvine mutsindo. Saka ndiri kuona kuti vacharamba vachiita basa ravo rakanaka uye temu yavo ichafamba zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vari parunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vari kudzidzira kuita varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvarambidza kupinda mudzidzo zvivabvumidze kunyora bvunzo panguva yavanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Nhengo yeAtuze mudunhu remasvingo yakambosungwa yakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 10 yoronga kuendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika pamwe nevamwe vakuru vemapurisa mushure mekunge dare reHigh Court rasendeka parutivi mutongo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.